chiri kunyanyoita kuti vanhu vasarudze kugara nemari dzavo mudzimba kana kuti mumahofisi inyaya yekuti vanhu havana chokwadi munyaya dzematongerwo economics dzenyika. Vanhu havana nzwisiso yekuti takanatsonanga kupi chaizvo chaizvo. Tiri kuenda here kudollarization kana kuti tiri kuenda kudedollarization? Naizvozvo vanhu havana chokwadi chekuti vanogona here kuzomuka mumwe musi zvava kunzi mari dzenyu dzamakaisa dziri mumaus dollars dzava 1:1 nezim dollar, kana kuti dzangochinjwa, mungomuka dzachinjwa dzadzoserwa kupinda mazim dollar kubva mumaus dollar, kana kuti mari yacho inenge irimo asi munhu achitadza kubudisa mari yake mubhenki mari yakawanda zvaanoda, anenge akuita yekupimirwa kuti nhasi unotora $10 mangwana $50 asi iyo iri mari yake. Ndizvozvo zvinoita kuti vanhu vaone kuti zviri nani kuti mari yangu ndigare nayo ndichiiona kuti iyi kana ndakuda kuishandisa ndoishandisa mashandisiro andinoda ini ndisina kupimirwa nebhengi, uyezve ndisina masuspicions yekuti inogona kuzomuka mangwana yachinjwa kuitwa mazim dollars.
Sei mabhanga achitadza kuzopa vanhu mari yavo kana voida, mari iyi inenge yaendeswa kupi?
Chinoitika kuti mari izoshota, kuti mari ishayikwe munyika, inyaya yekuti muZimbabwe mune yavanoti capital deficit. Zvichitarisira kuti mari dzinoda kuti dzishandiswe kubhadhara nemari dzakachengetedzeka muakaunti yeZimbabwe hazvienderani, hatina mari yakakwana. Naizvozvo zvinozotarisirwa kunzi vanhu vakaita semagavhena sagavhena Mangodya anoshedzera kumabhengi kuti huyai nemari dzamuinadzo maforeign currency. Foreign currency iyi nedzimwe dzenguva ndiyo inozoshandiswa paya kubhadhara kana kuti vanhu vanenge vachida mari kumainter auction kana kubhadhara zvimwe zvikwereti zvenyika. Naizvozvo vanhu pavanozoenda kumabhengi vachiti vachida kutora mari yavo iri cash, mari inenge isisipo nekuti ndiwo mushandisirwa inenge yaitwa.
Chiko chinongombotadzisa hurumende kuti isunge mabhanga anotadza kupa vanhu mari dzavo dziri mumabhanga aya?
Hurumende inenge iri iyo inotova responsible, ndivo vari responsible kugadzira inonzi monetary policy, ndivo vari responsible kugadzira inonzi fiscal policy. Zvese izvi ndizvo zvinoita kuti mari tizoona kuti mari zveshuwa irimo here munyika. Naizvozvo kana ivo vaona kuti mari munyika hamuna, ndivo vanozoenda pamberi pakunotora mari kumabhanga kuti mari idzi dzishandiswe kubhadhara zvikwereti zvenyika, kuti mari idzi dzishandiswe kubhadhara kana kuti mari dziri kubuda kuenda kuinterchange auction. Saka naizvozvo munotoona kuti hurumende ndiyo itori pamberi pamisuse yemari dzevanhu dzinenge dzakachengetedzwa mumabhengi.
Pane zvinokanganisika here munyaya yezveupfumi hwenyika kana mari isingachengeterwi mumabhanga?
Zvinokanganisika munyika kana mari dzisingaiswi mumabhangi, kunyanya nyaya dzezveupfumi hwenyika, zvakawanda. Nokuti zvinoreva kuti hatina mari yakakwana mucirculation mumabhengi, zvichireva kuti central bankwo haina mari. Naizvozvo zvinoreva futi kuti mari dzinenge dzichizodiwa kugadzirisa zvipatara, mari dzinenge dzichizodiwa kugadzirisa kana even kutsvaga mishonga panguva ino yeCOVID-19 dzinenge dzichishayikwa. Saka tinenge takakurudzira vezvehurumende vanotarisira nezvemamonetary policy, vanotarisa zvemafiscal policy, kuti vatarise kuti vangaita sei kuti vaise mareforms anoita kuti ruzhinji rweZimbabwe rusunungike kuisa mari mubhengi.
Pane ari kuwana mari here kubva mukusaiswa kwemari mumabhanga?
Kana mari isingaiswi mumabhanga, chekutanga vanonyanyowana mari panguva yakadai vanhu vanenge vachiita zviya zvekuchinja mari. Tikada kutevera kuti alright, kana munhu aenda iye akanotenga mari ari maus dollars kuinter auction achitenga iye nerate kana kuti ye 1:85, aitenga mari iyoyo ozonoitengesa pablack market at 1:160, munhu uyo anenge atoita mari yakanyanyisa. apedza zvo odzokera zvakare onotanga mari yaya kuinterchange auction obva atengesa owana futi imwe mari mublack market nokuti mublack market ndomaakuchinjirwa nevanhu vakawanda neye yekuti ndomune mari vanhu havasvisa mari mumabhengi ndo the first tingati the core beneficiaries yemari dzisiri kugara mumabhengi vanhu vanenge vachiita zvekuchinja mari kunyanya makampani ari kuwana access kumari kuinterchange auction chechipiri zvinoratidza futi kuti vanhu mari haisi kunyanyogara munyika medu zvinoratidza kuti vanhu kana vachinge vawana mari dzavo vanenge vachikwanisa kuzobudawo nadzo vachinotenga tenga kusouth africa chinotenga tenga kupi kupi zvichireva izvo kuti dzimwe nyika ndodzinotodi ndodziri kutowana mari iyoyo ichitodhipositwa munyika dzavo and not kuti iri kudhipositwa muzimbabwe ndipo ipapo pandinofunga zvinhu izvozvo zviviri ndozvinoita kuti mari izoita zviiya yatinenge ichiti flighting iri kubuda muzimbabwe nenyaya yekuti vanhu havasi kuibhenka saka matransactions akawanda ari kuitika muparalel market